Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vatatu vanokuvara mukurwisana pakati pemapurisa ekanzuru nevanotengesera mumigwagwa muguta reBulawayo. Zimbabwe yokurudzirwa kuita sarudzo dzakachena kuti ikwanise kuumba upfumi hunopa kuti ikwanise kubhadhara zvikwerete. Zvimwe zvikoro matunhu akawanda zvonzi zvivharwe nekuda kwemafashamu emvura ari kutarisirwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anyora padande mutande ravo reTwitter kuti vanhu vatatu vakuvara mushure mekunge vapfurwa nepfuti nemapurisa ekanzuro yeBulawayo achishandisa mabara erabha. Izvi zvinotevera kurwisana kwaitika muguta iri muna Fifth Avenue pakati pemapurisa ekanzuro nevanotengesera mumigwagwa. Kanzuro yeBulawayo inoti iri kuda kubvisa vamwe vanotengesera mumigwagwa nekuti havana marezinesi. Mapurisa ekanzuru iyi afumobata jongwe muromo kuenda mudhorobha, asi mhirizhonga yaitika yazopa kuti ZRP itumire mapurisa anga akapakatira mboma nepfuti. Vaimbova mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoaquim Chissano vanoti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena uye kutevedzera zvairi kukurudzirwa kuita nevakaikweretesa mari iyo yotatarika kubhadhara. VaChissano vataura mashoko aya pamusangano weZimbabwe nemasangano nenyika dzaine zvikwerete nazvo Structured Dialogue Platform on Arrears Clearance and Debt Resolution waitirwa muHarare nhasi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
VaChissano vati hurumende inofanira kuzvipira nekuvimbika panhaurirano idzi kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo.
It was underscored that four development partners.
Nyika idzi dzinokoshesa nyaya yeproperty rights chengetedzwa kwemabhizimisi azo pamwe nekuti vanhu vadzo vakwanise kuburitsa
Vatiwo zvakakosha kuti nyika iite sarudzo dzakachena zvinopa kuti upfumi husimuki.
They should stay away from violence.
Vanhu vemuZimbabwe ngavasiyane nemhirizhonga vasarudze mutungamiri wavo murunyararo kwete kushandiswa nevamwe vanhu.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo pamwe nekuzvidzana nedzimwe nyika vachiti yakarasikirwa kwemakore makumi maviri apfuura nekuda kwezvirango zvayakatemerwa nedzimwe nyika dzekumavirira. Izvi zvatsinirwa nemutungamiri weAfrican Development Bank Dr. Aknumwe Adesina, avo vakadomwa pamwe navaChissano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatungamirire urongwa hweZimbabwe wekuona kuti ingabhadhara sei zvikwereti. VaAdesina vanoti
as well as the implementation of the Montlanthe Commission of Inquiry
Zimbabwe
and compensation of
victims pamwe nekuita zvakanzi iite necommission yavamushande zvekuripa vanhu vakaurawo.
Vatiwo hurumende inofanira kuripa varimi vechichena vakatorerwa minda sezvayakavimbisa muchirongwa cheGlobal Compensation Deed pamwe nekuripa vaye vakatorerwa mapurazi ainge akachengetedzwa pasi pezvibvumirano zveZimbabwe nedzimwe nyika. VaChissano navaAdesina vati chimwe chikuru chakabuda pamisangano yavakaita nenyika nemasangano akakweretwa neZimbabwe inyaya yekuti hurumende yeZimbabwe haivimbike uye ine tsika yekusatevedza zvibvumirano zvainenge yaita. Asi vati zviri pachena kuti Zimbabwe inoda rubatsiro kubva kunyika idzi. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vakazvipira kubhadhara zvikwereti vachivimbisawo sarudzo dzisina mutauro.
Zimbabwe will conduct free and fair.
Zimbabwe chaita sarudzo dzakajeka. Pese pandinosangana nevamiriri vedzimwe nyika, vanondibvunza kuti sarudzo dzinenge dzakajeka here. Hongu dzinenge dzakajeka uye ndozvadzagara dziri.
Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe iri kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Human rights concerns are being addressed in line with our country's laws and international conventions.
Nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dziri kugadziriswa pachishandiswa bumbiro redu nezvibvumirano zvatakaita nedzimwe nyika. Uyewo nyaya dzemapipa dziri kugadziriswa nebazi rekudyidzana nedzimwe nyika.
Mapato anopikisa anogara kupomera vamunangagwa nehurumende yavo mhosva yekukonzera mhirizhonga nekubira sarudzo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaSimon Hove vaudza Studio 7 kuti zviri nyore kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pane kuti vamunangagwa nehurumende yavo vazadzikise zviri kukurudzirwa izvi.
Maonero angu ndeyekuti kugarira guyo sembwa hapana chinobuda. Chakanaka hacho ndechekuti pari kutauriranwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, Mai Janet Shaw, vauza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurukuro dzakadai dziitwe pajekerere.
Saka ichocho ndicho chinhu chatinetsa zvikuru, taifunga kuti tiri kuda kuti tinge tichibudirana pachena patiri kutaura nyaya dzekupedza zvikwereti zvedu, nyaya dzekuwana mhinduro kune zvose zviri kutinetsa.
Zimbabwe ine chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri, kusanganisira mari inowedzerwa pazvikwereti kana kuti arias inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti $6 billion. Zimbabwe ine zvikwereti kumasangano akaita seIMF, World Bank nenyika gumi nenomwe dziri musangano reParis Club. Vose ava vapinda mumusangano wanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa vanoti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka rinogona kupera kana hurumende ikagadzirisa nyaya dzezveupfumi hwenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nezvenyaya yekushandiswa kwezvinodhaka munyika kunyanya nevechidiki, mutungamiriri webato reCitizens Coalition for Change CCC vaNelson Chamisa vati kusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika ndokukonzera kuti dambudziko iri rienderere mberi, vachivimbisa kuti vakatungamirira nyika vanogona kupedza dambudziko rekupinda kwezvinodhaka munyika.
Kana vechidiki madrugs ndo atonesa, asi zvinokonzerwa nekuti hurumende inenge ichitendedza kuti paite mwena nemwezva nemburiyo inopinda nemadrugs iwayo. Kana tapinda isu, aiwa, ukanga uchiunza madrugs anokanganisa vana imhosva.
Vachipawo pfungwa dzavo, mutungamiriri wemovement for democratic change MDCT vaDouglas Monzora vati kugadzirisa dambudziko iri bato ravo rikatonga richatora matanho anotevera.
Aonekwa achitengesa madrugs anopuhwa mutongo wakaomarara. Chechipiri, isusu kana tapinda muhurumende tiri kuda kuti nyika dzine mari dzadzo dziuye kuzoinvesta muZimbabwe. Vemakambani vekunze vauye vofoma makambani avo, vogadzira mafekitari, vooperata migodhi, masupermarket, vana veduwo namabasa.
Mutungamiriri weDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vane pfungwa dzimwewo dzekuti kushungurudzika kuri kuita vechidiki nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndo zviri kuvasunda kuti vashandise zvinodhaka.
Mabasa avurike kuitira kuti zero diki riwane chokuita chokurarama. Uyezve zvaakuda kuti pachiitawo mapaze diviro utano achiinda achishambadza zvakanyanya kuti zvinenge zvichiparadza upenyu hwavanhu kana zivo yavo ichigara yakangodhakwa nguva nenguva.
Mutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMadhok Chivasa vatiwo vakatonga nyika vachaona kuti vechidiki vawaniswa mabasa pamwe nekushandisa mutemo zvakaenzana kuona kuti vanotengesa zvinodhakwa vasungwa.
Tichange tichimeka shuwa kuti munyika mune mabasa akakwana kune vechidiki. Batwa yense kata hurumende tinezenge tichitova nemutemo unenge wakangofanana kuti hazvinei kuti ndiwani. Kana ukange wabatwa uchinge uchiita zvemadrugs izvozvo unofanira kungosangana nemutongo wako.
Mutauriri weZimbabwe African People's Union SAPO vamusongerwa Lhovhu vaudza Studio 7 kuti kushandiswa kwezvinodhaka idambudziko guru munyika.
Idambudziko rinokonzerwa zvikuru nekuti hurumende haisi kupa vana mabasa.
Asi mutungamiriri weLabour Economists African Democrats Mozare Linda Masarira vapa pfungwa dzakasiyana vachiti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika harinei neurombo huri munyika.
Vana vanosiwa vachiona mafirimu ekunana America vanhu vanenge vachitora zvinodhaka zvakadaro zvichiita sekunge zvino zvichene zvino zvinogona kungogarika nazvo. Influence yavari kuwana mukati mumafirimu yayo ndo iri kuvakanganisa.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataura kuLupane nemusi wechipiri pazuva revechidiki kuti hurumende yavo ichavandudza mutemo kuti vanoshandisa zvinodhaka vakandwe mumajeri kwenguva yakareba. Mapurisa anoti asunga vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu negumi nevasere kana kuti 2618 kubva zvatanga chirongwa chinonzi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, avari kushanya kuNamibia pari zvino vasati vaenda kuKenya, vaitirwa mabiko nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob nemudzimai vavo. Papera mabiko aya, vaGeingob naamai Biden vasanganawo zvakare nemasangano akazvimirira oga vakazeya nyaya dzekodzero dzemadzimai dzevechidiki uye nyaya yechikafu kana kuti food security. Amai Biden vataurawo zvakare pamusoro pezvirongwa zvinokwanisa kuunza kudyidzana pakati peAmerica neNamibia nerutsigiro ruchapiwa nyika iyi neAmerica. Mangwana, amai Biden vari kutarisirwa kusangana nevechidiki vachizeya nyaya yeutongi hwejekerere. Kushanya kwaamai Biden kunotevera vimbiso yakaitwa navaBiden kumusangano weUS Africa Leadership Summit gore rapera kuti hurumende yavo ichange ichisembaradza ukama hwayo neAfrica gore rino. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzemadzimai, amai Fortunate Hove vanoti kushanya kwaamai Biden kuAfrica kunokudzwa sezvo kuchaunza pundutso pamusoro pezvimwe zvipingaidzo zvinotarisirwa nekusangana nemadzimai pamwe nevechidiki vemuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yaiitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naamai Hove.
Ndinoona hangu kushanya kwaamai Jill Biden kwakanaka kuti muzive kuti kana muchisangana nedambudziko pane mumwe anoonawo kuti azvishuwa iri ijambwa rakatarisana nevanhu uye tingabatsire sei. Asi hatingotumiri 2 cents, tinotanga tanoona kuti dambudziko racho rakamira sei. Hongu pane zvimwe zvinogona kunge zviripowo zvinenge zvichivasunda kuti vaende, asi kuti titarise kuti izvo vari kutarisa nyaya yenzara nokushanduka kwaita mamiriro ekunze ari kukakonzera kuti mvura isanaye zvakanaka munzvimbo dzemuAfrica.
Tinoona kuti pari zvino amai Jill Biden vari muNamibia uko vachasangana nemutungamiri wenyika iyi uyezve nemasangano anoshandira ega. Munoona misangano yavachaita ichizobatsira sei nyanya madzimai emuAfrica.
Ndinotarisira kuti dambudziko rakadaro rinerotangisa tarisana nemudzimai anoita sei nevana kuti vadye chikafu uye anoita sei kuti vana vanwe mvura yakachena. Saka naizvozvo tinechitarisira kuti vabva kushanya kudai pamwe matano angatorwa ekuti zvinhu zvigadziriswe, nokuti hakuna ako anogona kugadzisa mamiriro okunze nokuti iro isimba ramusiki, asi kuti kubatsira kuti vanhu vasanyanya kuremerwa nematambudziko akadaro.
Tinoona kuti panguva iyo amai Jill Biden vari kushanya kuNamibia kuAfrica uyezve vachaenda kuKenya. Imo muno muAmerica muri kurangarirwa mwedzi wevanhu vatema kana kuti Black History Month. Ikoko kuCalifornia muri kuita sei sezvizvarwa zveZimbabwe?
Isu kuno kuCalifornia kuRiverside takaunganawo tichicherechedza Black History Month. Apanga uri mutambo wainakidza. Tanga tine mipikicha yairatidza zvakaitwa nevanhu vatema vakabuda kubudirira vakashanya mabasa akasiyana siyana kusanganidzira na President Obama na Kamala Harris nevamwewo vakabatsira kune zvokusimuka kwedzidzo nezvinhu zvakasiyana siyana munyika sana Booker T. Washington nokucherechedza vanhu vakasiyana siyana vakaita mabasa makuru anoremekedzeka munoronde vatema muno muAmerica.
Avanga vari nyanzvo munyaya dzekodzero dzemadzimai amai Fortunate Hove vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuCalifornia muno muAmerica. Bazi redzidzo riri kukurudzira kuti zvimwe zvikoro zvimbovharwa nekuda kwemafashamo emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Tropical Cyclone Freddy yatanga kurova dzimwe nzvimbo ichibva kuMozambique. Zvikoro zvanzi zvimbovharwa zviri kuManicaland, Masvingo, Matabeleland South, zvikuru kumugano neMasvingo, Mashonaland East, Mashonaland Central neHarare nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Vamwe vagari vekugoromonzi mudunhu reMashonaland East vanoti havasi kufara neurongwa hwekanzuro yavo hwekuda kuvabvisa mumisha yavo kuti pavakwe dzimba. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nebazi rezvemitemo nevagari venharaunda iyi parakaparura urongwa hwekuenda kumaruwa richidzidzisa vanhu nezvekodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu nezuro, mumwe mugari wemubhuku rekwaya Felem Ward 16 kugoromonzi, muzvare Catherine Mutizwa, vakati havasi kufara neurongwa uhu sezvo kanzuro yegoromonzi yave kubhadharisa mafaindi ekugara kwavanga vachiita muruwa urwu.
Pane nyaya dzemapenalty dzekutaurwa kunzi mapenalty ma1500. Panenge pakazoiswa imwe tsamba futi yakanyorwa kunzi after 3 months, is it 3 months kwati kubva muna February, vane balance inenge yakasara. Let's say E1000 haicharetwa neinterbank. Yakungonzi E1000 iri 1:1 ne dollar ne RTGS. Ndofunga mari iyoyo manje mawanikiro ainoita ndo anonetsa kuno kumusha mairana nekuti tairarama nekurima minda yedu iyoyo imwe yakagara yange yatotorwa kudhara. Saka mawanira takuta mari akuita sei akunetsa munzvimbo ine yeGoromonzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari vemuGoromonzi resimuka iRural Residence Trust vamasimba manyanya vanoti kanzuru iri kudzinga vanhu vairi kuti havasi vemunharaunda yavo asi vagara vari munzvimbo iyi kwemakore akawanda.
Goromonzi Rural District Council yakauya ichitaura iyo last year muna 2022 muna July kuti kana usina 25 pachitupa chako iwewe uri illegal muGoromonzi. Hazvimake sense izvozvo because vanhu vakawanda vari kugara muGoromonzi munomu vanga vachibhadhara ma$4 per annum marets aya. Iwo isi chatozai nechekuti kana wangochibhadhara mutero uye $4 per annum uri 25 kana usiri 25 still you are a lawful occupier of land. And the tension about 25 years in a problem is serious because seconds kwa maita wa mwanu waka berike rwa kutunjumbo za kasi ya iko kondoko wakatorea ma birth certificate hao asio variva garivichi we mgoromonzi muno. Saka chitupa chake birth certificate yake ni chitupa zese chunike zisina 25 but ye aina baba wanu gara mgoromonzi.
Amai Mary Nyadome lakati mtemo ya Communal Lands Act unofandra kuvandu zwa sezwa shite ya usiku chengeteza kwa 001 wanu gara kumaruwa au vasina magwaro anoratidza kuti ivhu nderavo.
SemaZimbabweans tinoda kuti vaite amendment panyaya yeCommunal Lands Act kuti nyaya yeland ibenefite chi isusu maZimbabweans. Pano kuti isusu tiri Communal Lands handiti we are investing mari pamabuildings panzvo zvatinovaka chiti nhaka yevana vedu but find kuti panozouya kana development itwa nemuRDCs tinoonekwa tichiaffectwa tichisuduruswa tasuduruswa toendeswa pane imwe nzvimbo hatina guarantee oro security inoratidza kuti isusu tichange tichigara ipapo zvachose.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recommunity alliance for human settlements in Zimbabwe vaFrancis Mukora vakati nhaurirano pakati pevagari nekanzuro yeGoromonzi ndidzo chete dzinokwanisa kupedza dambudziko rakati sana nevagari ava. Avo vari kuchema-chema kuti vave kusiyiswa misha yavakaviga hama dzavo dzakaenda kwamutsiga nebwe.
Kana tikati hatinoti sustain nebo dialogue kuramba tichiita maplatforms ekuti vagari nemapazi ehurumende akasiyana-siyana ne even my investors acho vasangana vachigadzira vachitaurirana vachionesana kuti nyaya dzavo dzichinetsa dzingagadziswa sei. In fact into the basis yet not sustainable development.
Mukuru wekanzuro yeGoromonzi vaTrust Madovi vaudza Studio 7 parunhare kuti kanzuro yavo yakato inogara pasi ikaona zvakakodzera kuti itengese mastendi aya sezvo achiti vanhu vawanda mugoromonzi vari kuda pekugara varei zvoushe avo vanoshanda mubandiko relaw development commission mubazi rezvemitemo vakaudza vagari ava kuti pasi pemutemo hurumende ine mvumo yekuita chero zvainenge yada nevhu asi zvichiitwa pamutemo
kurural district council ndokungade kune vanhu vanoya vachizokuudzai mimukotongoti vari kuita zvinhu zvachona sasi hatizvizivi nhambotaura section 60 lands commission land communal lands act iri kutaura kuti muna representation anenge arima achamirira vainterest yenyu vanotiri kunzwisana
mhuri dzakatarisana nekudzingwa mumisha yadzo mugoromonzi dzinonzi dzinodarika mazana matatu asi vamwe vevanhu ava vachasara vachigara munzvimbo dzavagere kana vakakwanisa kubhadhara mari dzinonzi dziri kudiwa nekanzuro yegoromonzi rural district council ndakamirira studio 7 kugoromonzi mudunhu remashonaland east ndini frank chikowore
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira Zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Finland yazivisa nhasi kuti ichapa Ukraine rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti US$169 million uye motokari nhatu dzehondo dzemhando yepamusoro-soro dzinokwanisa kushandiswa mukubvisa zvimbambaira. Spain yakazivisawo nezuro kuti ichapa Ukraine motokari dzakadai nhanhatu. Mukurisana pakati peUkraine neRussia, bazi rinoona nezvekudzivirirwa kweBritain rinoti mune zvariri kuona, Russia iri kugadzirira kurwisa zvakasimba dunhu reDonetsk. Izvi zviri kunzi zviri kuitika kunyange yakambokundikana kurwisa dunhu iri muna kukadzi. Mukuru wekambani yemagetsi muSouth Africa yeEskom vaAndre Ritter vamanikidzwa kusiya basa vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Kusiya basa kwavo kuri kuitika apo hurumende yeSouth Africa yazivisa kuti ichapa kambani yeEskom chikwerete chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nematatu kana kuti $23 billion. Kambani iyi ine zvikwerete zvakakura zvapakuti magetsi apota achidzimwa-dzimwa kwenguva refu. Bato reCitizens Coalition for Change rakazivisa nezuro nezveurongwa hwarichashandisa mukusarudza vachamirira bato iri musarudzo dziri kuitwa gore rino richiti harisi kuzoita sarudzo dzekutsvaka vachakwikwidza kana kuti maprimary elections sezvajairwa kuitwa mumapato ezvematongerwo enyika. Bato iri rinoti richapa mukana uyu kuvagari vemunharaunda ava vachasarudza vavanoda kuti vavamirire vanove vanhu vavagara navo uye vavanoziva. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti uyu mucherechedzo wekuti bato iri harichatevera nzira yegutsa ruzhinji mukutsvaga vachamirira bato musarudzo vachitiwo zvinopa mukana kune vari muutungamiri kuisa vanhu vavanoda kuti vakwikwidze. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yezanu PF iri kuBritain Dr. Simba Mavaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vatsanangure kuti sei bato ravo rakasarudza nzira iyi richirasa yajairwa neveruzhinji.
Ndizvozvo chaizvo vanhu vanofanira kubva kuvanhu. We are a new party, we are a new baby, it means a new culture, a new way of doing things. Tiri mwana mutsva anenge aine maitiro matsva. Takazviona kuti sese patinenge tichiita sarudzo dzedu kuno vanobva kunze vanokonzera mhirizhonga, vanokonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka, varikuba mari ukovoya voishandisa muvanhu. Uyewo chakanyanya kutarisa inyaya yekuti tiri chinhu chitsva chinofanira kuita zvinhu zvakasiyana nezvataita. Tikuda munhu anodiwa nevanhu, kwete anoda kuita member of parliament. Anodiwa nevanhu, anogara muvanhu, kwete anoita zvekuvinga vanhu.
Dr. Mavaza, munoti neurongwa hutsva huri kutaurwa nemwana mutsva uyu?
Kutanga ndinoti musoro wenyaya uyu wekutaura primary elections musoro unokosha zvikuru, nekuti ndiro dingindira reguta ruzhinji iye inonzi pachirungu democracy. Nekuti hakuna democracy isina kusarudzwa. Democracy haina kunongedzwa asi ine kusarudzwa. Saka kutaura pamusoro peprimary elections kana kuti mesarudzo yekutangisisa yemuvhu zvinoratidza kuti zvinokosha zvikuru, and ndoda kutenda nekuunza mutsauko iwoyu. Primary means kutanga, sarudzo yekutanga. Saka zvinoreva izvo kuti baba, kana usina kuita sarudzo yekutanga, munenge matotanga kunongedza kana kuti hatinangu kuti appointment. Muchinyeba kuti vanhu vanongedza moti chigurumwe chapresident nechigurumwe chemunhu wese hatidaro. Zvinoratidza kurasika mupfungwa, zvinoratidzika kurasika mukukura munhau dzepolitics. Ndinobvumirana zvikuru sei nasekuru Dzokora vari kutiwo aiwa vachiri vana vadiki munyaya dzepolitics idzi, uyezve kabato kavo kachiri kutanga. Saka ibato riri kutanga risinganzwisisi kuti chinonzi guta ruzhinji chii. Saka zvavari kuita izvi aiwa ibande ndozvonzisionekwe umandara hwaamai
maita. Dr. Mavaza, vadzokora pindurai tinzwe, hanzi hazvizorakidzi kuwe negutsa ruzhinji imi muchiti zviri kubva mugrassroots kana kuti muvanhu.
Chekutanga, hakuna mutungamiriri weTCCC achanongedzera munhu achaenda kunotaura kuti tiri kuda avo. Kunenge kuri kutori nevanhu vakazvimiririra independent commission inenge ichisupervisor zvinenge zvichiitika. Asi isu tinoramba tichiti vanhu vedu havasi kubva kuna President Chamisa, havasi kubva kuna Vachibaya, havasi kubva kuna Vamakone. Vari kubva muvanhu, vari kunongedzerwa nevanhu vavanogara navo, vavanoona mazuva ose, vachionana mazuva ose. Hatisi kuda zvemunhu anobva kwaanobva ongouya achiti nekuti ndine mari, zvatinoona zvichiitika kuZANU PF.
Dr. Mavaza, tinomboonawo kuti mubato menyu muZANU PF munomboita mapisha-pisha pamusoro penyaya dzemaprimary elections. Hamuonewo here kuti iyo nzira itsva iri kuiswa nebato idzva iri inzira yekuti munogona kuzoitarisawo muZANU PF?
Nyaya yemaprimary elections isu hatina dambudziko reZANU PF, but tinozvinzwisisa kuti pese panosangana vanhu pane kutaudzana, kutaurirana, kusawirirana. Asi tinopedzisira taakuwirirana, tobatana maoko, tofambira mberi nekuvaka nyika yedu, nekuti nyika inovakwa nevanhu. Saka kana pakaita bongozozo, mbirizhonga, dzwitswire zvidzororo mukati mesarudzo yemaprimary, hongu ndizvo zvinoitika. Nekuti kuti imba isimbe inotanga nekudengenyetswa, kuti uzive kuti haizodonha yakadengenyetswa mangwana. Dati chekin inodiwa mubato.
Vadzokora, iyo nzira yamuri kutaura yekuti vari munharaunda vanosarudza munhu avanoda, haisi primary election here inenge ichiitika iyo?
Tiri kutoita primary election mune zvakangwara, asi zvichibva zvanyanya kusimbisa ukama hwevanhu, kuti vanhu ava vari kusarudzwa nevanhu vavo uye vanenge vachigara munzvimbo imomo.
Dr. Mavaza,
tichatoona batamu rekubata mupfupi nedendera rehondo rinenge richibva kumuzinda weTCCC. Iko zvinhu vari kupopota zviri kutowanzwa.
Vanga vari nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro veCCC mudunhu reNorth America, vatawanda Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk Diaspora, ndinodzokorora chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekurwisana nemapurisa nevanotengesera migwagwa kwaitika muBulawayo, uye kushanya kwaamai Jill Biden, mutungamiri mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica kuNamibia nekuKenya. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Vanhu vatatu vanokuvara mukurwisana pakati pemapurisa ekanzuru nevanotengesera migwagwa muBulawayo. Zimbabwe yokurudzirwa kuita sarudzo dzakachena kuti ikwanise kuumba upfumi unopa kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyemina ntungamiri Nkomo.